Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane. VaLovu vati gore rino vanotenda Mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino.
Tinoda kutenda Mwari nekutisvitsa kwavatiita gore dzva. Gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatoomera guru nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Takatora hama dzakawanda kwazvo. Saka tinongotendawo Mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021. Mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambe fambe, tisaungane, titevedzere maCOVID regulations. Saka ndo zvatangotevedzerawo.
VaLovu vatiwo pamusoro peCOVID-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Michel Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicheretedza zuva regoredzva asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Nekuda kweCOVID-19 tatoona kuti hatichereteedzi zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kutoti hauzotuya anacho here kana kuti haana, saka kutongovese kutozvitira pamba.
Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose, amai Francisca Sekanamo, vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba. Amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino.
Kutopa nhasi vanhu vana kuwanda sizinani. Kwaita wiki rese kana kuenda nekufa
vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya. Asi mudzimwe wonzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha weMbare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere cheCOVID-19. Mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari, kurova mabhini kana kuputisa mafirecrackers pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekutyora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.